Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 3 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Inyaya irikuenda kumatare yatiri kuti condemned of court kureva kuti kuzvidzadare. Ende pacondemned of court apa tiri kubata vanhu vakati kuti tiri kubata Minister Chombo.
VaDouglas Monzora vanoti vave kuendesa gurukota rezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo kumatare vachipapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekuzvidza matare.
Gavanendesi havabudirire, kusabudira kwavanoita musarudzo ndokusabudira kwavanoita mune zvese, nekuti vanongoita zvinhu vasina kufunga.
Asi nhengo yeZANU-PF vapsychology Mazivisa vanoti zviri kutaurwa nevanopikisa hazvina musoro wose. Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatendai biti vanoti vanoona gurukota rezveupfumi vachinamasa vachiwedzera mari dzemitero svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti vave kuendesa gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo kumatare vachipapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa munyika svondo rapera, apo vanhu vakawanda vakarohwa nemapurisa kunyange hazvo vainge vapiwa mvumo nedare repamusoro yekuti vange vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Inyaya iri kuenda kumatare yatiri kuti condemned of court kureva kuti kuzvidzadare. Ende pacondemned of court apa tiri kubata vanhu vakati kuti tiri kubata Minister Chombo, tiri kubata Augustine Chihuri, uyezve tiri kubata regulating officer vanonzi vasaunyama veHarare Central. Tiri kusungisa ivavo nedare rezimhosva reHigh Court nokuti vakazvidzadare. Saka nyaya iyoyi iri kupinda mukoti ndofunga nemusi weMandi.
Saka makatovazivisa here kuti ndozvamakuita?
Hongo takavaudza, takatovaudza kuti ndiyo nyaya iripo, saka magweta edu ari kugadzirisa mapepa iwayo.
Muri kuda mari apa?
Kana totaura nyaya dzekwekuzvidzadare hatisi kuda mari, tiri kuda kuti vakazvidzadare vaende kujeri. Tiri kuda condemned of court. Uyezve tinoda kuti vatidzorere imwe mari yedu yatinenge takaseenzesa. Imari yakati wandei ndofunga inosvika kuma $50,000. Asi chikuru kuru ndechekuti munhu akazvidzadare anoenda kujeri. Saka minista wacho napolice commissioner nemapurisa acho, kusanganisira mapurisa akarova mbuya vaya vane 62 years, tiri kuda kuti ivavo vasungwe. Tanyora tsamba kuna Ignatius Chombo tichimutaurira nezvenyaya iyi tichiti maofficers iwayo anofanira kusungwa.
Munyori mukuru weMDCT vachitungamirawo nyaya dzezvemitemo musangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF inomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology Mazivisa.
Gavanendesi havabudirire, kusabudira kwavanoita musarudzo ndokusabudira kwavanoita mune zvese, nekuti vanongoita zvinhu vasina kufunga zvisina maturo. Zviri kuitwa nemapurisa hazvisi zvavanongofunga vari kudzimba dzavo, vari kuita zvinhu zvavanotarisirwa kunge vanenge vachiita negumbiro reZimbabwe yetingati kumaintaina law and order. Saka law and order chinhu chinotozikanwa pasi rose, chinhu chinobumbiro reZimbabwe kuti pakaita mhirizhonga, mapurisa anouya achigadzirisa zvimbiro zvifambe zvakanaka. Ende ndo zvavanga vachiita, hapana kutyorwa mutemo kwamboitwa. Vari kutyora mutemo ndo maitse MDC, mayouth people first, vari kuda kubvisa Mugabe pachigaro zvine chisimba zvisiri pamutemo.
Asi kabumbiro remutemo vaMazivisa rinobvumidza kavanhu kuratidzira havo.
rinobvumidza stereka asari bvumidzwa nokora kodzero dzavamwari ari bvumidzwa nokuita looting ari bvumidzwa nokudestroya property sekuona kwetaita masondo apfuura saka ngavazive kuti tinobvumidza bumbiro rinobvumidza hurumende yamugabe inobvumidza ndozvakarwirwa kuti nyika ino inge ichiwana freedom ne independence asi hazvitenderwe kuti vanhu kana vachiprotesta vabire vamwari vaurai nyika yavo maurayirwo yainge yakuitwa mazuva apera saka vanofanira kustrika balance iyoyo ivo vari kutadza kuita balance saka ndosaka mapurisa achizopinda ndosaka muchizoona vamwe vachizoita kuti aiwa izvi zvaenderera mberi ngazvichimbomiswa
nhengo yezanupf inomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology Mazivisa vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveupfumi gurukota rinoona nezveupfumi vapatrick chinamasa vari kutarisirwa kuparura mamiriro akaita nyaya yeupfumi mumwedzi wekutanga kwegore kana kuti midterm fiscal policy svondo rinouya vachinamasa vari kutarisirwa kuita izvi nemusi wechina asi mutungamiri webato rinopikisa repdp uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vanoona vachinamasa vachiwedzera mari yemitero tabata vabiti kuti tinzwe zvizere
chiri papa ndechekuti vaifunga kuti vanozvigona havazvigoni vanhava chiri papa ndechekuti ikonomi yaoma 91% yevanhu havana mabasa since pandakabvawo muhurumende inini over 8000 companies dzangovhara so kubva pandakabva muhurumende tatine vashandi vanoita 234000 iko zvino kwaane vashandi vanoita 550000 vakangorekrutwa anonzi pachirungu maghost workers vanga vakaisa tsoro yavo vakabheja pachiprogiramu chaicho chinonzi lima kana kuti reengagement izvi zvati mbombombo ende hazvaimbotadza kuti zviti mbombombo imuchireva vanhu muchitadza kuita mareforms so chinamasa ari mustructural problem ende haakwanise kuoffer solution other than solution yekuti aresign so what is likely to happen next week ndechekuti achaedza kutsvaga mvura padombo you try to extract water from a rock so next week nekuti mari havasina acha increase mataxi zvakawanda kuda kuti anongone kuenda pasi pepoto kunotora chikwati kuti atsvage mari two I think achasimbisa mari nyaya yemabond notes yekudzosa zim dollar through the back door because vapererwa havana mari
ko ndeapi matambudziko angazosangana nevanhu nemakambani hurumende ikaramba ichiwedzera mari yemitero kana kuti mataxi
makambani kaanongovhara because ipo zvizvi ini ndiri muzvina bhizimusi ndinorana law firm yangu so kana kwava kuti padhora rega rega raunowana 70 cents riri kuenda kuzvikumutemo unongovhara hapana kana point asi kana wavhara it means kuti vanhu vari kuemployiwa ndo vachangosafa ndozvaakuitawo makambani ese muzimbabwe varingovhara tangosara nemakambani edoro ana delta corporation makambani emafoni vana econet nevanosenza mumapublic institutions vana zesa vana cito farare nezvipatara nezvikoro otherwise industry economy chai hakusina inonzi gdp pachirungu gore rino iri kuita -3.8%
asi kuri kuti ndimuri panyanga vabiti muri gurukota rinoona nezveupfumi zvii zvamungaite kugadzirisa upfumi hwenyika nemamiriro azvakaita
apa paakuda maemergency measures mukoma blessing paakuda number one ngatitsvagei mari yatinogara chitaura kumusangano wedu yemarshall plan iyai yekuti panoitwa conference either kucape town kana kuti kuaddis kuethiopia kana kuti kulondon kana kuti kubrussels yekuti vedu where we need an emergency hand out izvi hazvigone kuitwa nezanu p f because zanu ita basa rekutuka dzimwe nyika nekurakasha vanhu but panotodiwa an emergency recovery plan or a marshall plan number two ngatibvisei kona kuripila chimutemo chaicha chinonzi indigenous empowerment act so that macompanies can come and invest because chiri kudiwa munomu imari number three ngatidelay nemaghost workers ai over 200,000 workers vari kungotora mari vakamirira kuzotirova muelection ya 2018 number four ngapaiswe mutemo wekuona kuti ngoda mari yengoda inouya kuhurumende and patiri pangoda ipa panofanira kuitwa investigation yekuti $15 billion iyaya yakaenda kupi number five zvimastate enterprises zvisina basa state owned enterprise zvisina basa zvinana ezimbabwe zvinana zimdefu zvinana cold storage commission zvakaora ngazvibviswe muhurumende izvo zvitengeswe zvibve so state enterprise reform.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti vari parunare muHarare. Munyaya dzatinotaura nevari kumaruva nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reOxfam muHarare vamachinda marongwe avo vari kubatsira vanhu vari kumaruva nezvekudya.
Tine chirongwa chatinacho chatiri kushanda namwe maboka akazvimirira ega tichitarisa kubatsira vanhu vanonyanya kushushikana nokutambura. Muchitarisa muchiongorora kuona kuti gore rinoeri hatina kunyatsowana gowa rakanaka zvichireva kuti vanhu vakawanda vari kutambura havasi kuva nechokubata chouviri. Saka takaona zvakakodzera kuti tibatane nevamwe vatinoshanda navo kuti tiunganidze mari inokwana iyo 3.5 million euros kuitira kuti tikwanise kubatsira vanhu. Ndo chirongwa chatakatanga ichi, asi chirongwa ichachi chofanira kuzikamwa kuti Oxfam yagara ine chirongwa chokubatsira vanhu vanonyanya kunetseka munyika. Uyezve ichi chirongwa chatatanga ichi chinotoenda chichibatsirana necheo chagara chiripo. Saka ndingatoti yes, it's true kuti tine chirongwa chatinacho chokubatsira vanhu.
Saka munenge muchipa rubatsiro rwakadii apa?
Chokutangisisa tiri kubatsira vanhu nechikafu chokuti vakwanise kudya, vakwanise kurarama. Asi mabatsiro atiri kuita nechikafu ichi tinopa iri mari yatinovapa tichishandisa vana iko keshi. Saka tinenge tichitarisa pamhuri yoga yoga, tenichiti kana pamhuri yega yega pamunhu wese aripo pamhuri yatinenge tatarisa ine vanhu vari kunyanya kunetseka, tenichiti tichipa $6 pamunhu 1. Saka iyo mari inenge ichitarisirwa kuti ichavabatsira kuti vatenge zvekudya. Nokuti takaongorora takaona kuti mamakets muzvitoro mune zvinhu asi chiri kunetsa vanhu havana mari. Saka ndo mabatsiro atiri kuita vanhu. Kepiri takaona kuti kune dzimwe dzimbo dzekuti shuwa hakuna network yakanaka kana kuti mamakets edu asinyatsoshanda zvakanaka. Asi pakadaro ndo patinouya nechikafu chacho chaicho chatinovatengera tovagovera zvichienderana nokuti vakawanda zvakadi mumhuri mavo. Ketatu tiri kubatsira vana vezvikoro yatinoti school feeding program. Panovhukwa zvikoro apa tinenge tichipinda muzvikoro tichibatsira nefeeding kuti vana tinozova kuti ukwanise kushanda zvakanaka uchinyatsoita basa rako muchikoro hunge wakaguta. Saka ndo mamwe mabatsiro atiri kuita munharaunda mune vanhu vari kunyanya kushushikana. Ketatu tine maprogramu atiri kuita isu ekutarisa zvibhorani nokuti nyaya yemvura munongoziva nemanetsero ari kuita zvinhu. Mvura inenge ichinetsa, zvibhorani zvimwe zvakafa, vanhu vari kufamba rwendo rwefu vachitsvaga mvura kunyanyisa pazvipatara nepanenge pane vakawanda vakadaro. Ndo mabatsiro atiri kuita vanhu.
Muri kuwanzoshandira kunzvimbo dzipi chaizvo?
Tiri kushanda munzvimbo dzatiri kunyanya kuisa pamberi mberi tingangoti kumatebelerand north kumidlands nemasvingo provinces. Ndo kwatiri kuchenya tiri kushandisa maresorts ezimvak ndo akatiratidza nzvimbo dzakanyanya kushayisisa zvokudya. Saka tiri kutarisa matebelerand north midlands nemasvingo provinces. Asi tabva ipapo tiri kutarisa zvakare mashonaland west matebelerand south provinces. Tokupedzisira tapedza ikoko tenda kutarisa maprovinsi anotiwo Mashonaland East Central Provinces. Saka isusu tikutarisira kusvika tikwanise kubata vanhu vanosvika 250,000 vari kunyanya kutambura. Ndivo vanhu vatiri kunyanya kutarisa tichiita izvi tichibatsirana nehurumende nokuti hurumende tinoziva kuti pane zvairi kuedzawo kuita asi nenyaya dzekuti mari munongoziva mese kuti iri kunetsa. Tinenge tichitovabatsirawo kutsvaga mari kune vanokwanisa kubatsira. Nokudaro tikutarisira kuti mumwedzi inotevera iyi tinenge tichishanda takabatana nevamwe vatu vatiri kushanda navo kuti tikwanise kusvitsa rubatsiro kune vanhu vari kunyanya kunetseka. Ndingangode kupedzisa nichitaura kuti mari iyi takaiwana takabatana nechirongwa chinonzi icho Dutch Relief Alliance. Tichiwana mari iyi 3.5 million euros yakabva kuhurumende yeDutch yekuNetherlands ndiyo yakatibatsira nemari iyi. Vatiri kushanda navo vanotiwo Plan International Zimbabwe, Terry's Diomis, World Vision, International Rescue Committee, CODAT neimwe yatinoti iyo ACT Alliance. Ndiwo maboka akazvimirira ega tiri kushanda navo mukugadzirisa nyaya dzevanhu vanonyanya kushushikana.
Asi vamwe vanga vachichema-chema vatiri kutaura nawo kuti pane zvematongerwo enyika zvinenge zviri kumboitwawo panyaya dzekugovera chikafu. Imi munoita sei kuti muone kuti izvi hazviitike?
Chokutanga, Blessing, ndoda kutaura kuti atife takawirirana nevanotora chikafu voda kuchishandisa kuvhiringidza, uye zvikana kuti iwe urubato rakati, iwe urubato rakati, saka uchawane chokudya. Isusu tinoshanda tichiinda nema district administrator ehurumende tonyatsowirirana kuti tichaita sei, chikafu chedu chichafamba sei. Mukatarisa tinotiwo macash transfers andambotaura, atinenge tichisa mari mumamobile. Tinopinda mudistrict tonyatsoita audit kana kutsvagurudza yakakwana kuti vanhu kunyanya kunetseka ndevapi. Taita izvozvo zvinenge zvichinyatsoitwa zviri pamusoro pekuti hapana munhu anogona kupokana nazvo. Toshara vanhu vanofanira kubatsirwa tiri pamuchiri takadaro. Hongu, pangangova pane zviri zvingangova zviri kuitika, asi isusu kana tiri isu tiri kudistributa chikafu ichi, tinototevedzera gwaro ratotiro mahumanitarian principles anotaura iwo kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzifaniri kutadzisa vanhu kuwana chikafu.
Avo vanga vari mukuru weOxfam muZimbabwe vaMachinda Marongwe vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Gladys Hlatshwayo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Mungatitsananguro kuti zvakamira sei munyika takanyanyotarisa mafambiro ari kuita zvinhu pari zvino takanangana nemadzimai.
Nyaya dzerunyararo muZimbabwe inyaya dziri kuderera zvakanyanya, zvinhu hazvisisina kunyatsokumira zvakanaka. Ndofunga takaona isu kuti mazvizvarwa zveZimbabwe zvine matambudziko akasiyana-siyana. Takanyanyotarisana nenyaya dzehupfumi, kunetsa kwaakuita upenyu muZimbabwe muzuwara nhasi. Totarisa isu kuti mubumbiro redu idzva rinotaurawo kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe tine kodzero. Section 59 inotaura isu kuti tine kodzero dzekunge tichipiratidzira kuhurumende kana tine zvinyuto zvatinenge tinazvo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa Section 59 kuratidzira kuhurumende kumatambudziko ese atiri kusangana nawo, zvikuru sei akatarisana nenyaya dzehupfumi nekunetsa kwaakuita upenyu. Asi isu tozoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvapinda murodhi kuratidzira vari kusangana nayatingati pachirungu police brutality, kunova kurohwa kana kushungurudzwa nemapurisa zvisiri in line nebumbiro redu sekutaura kwandamboita kuya.
Tiri kuona pari zvino mapurisa akati iwo vari kumbomisa kwemavhiki maviri kuratidzira kwevanhu nyanya muguta reHarare pakati peguta. Zviri pamutemo here izvi?
Izvo zvinhu zviri kuitwa nemapurisa zvinhu zvisiri pamutemo, uye zvinhu zvinototyora bumbiro redu ratave naro idzva. Nekuti tikatarisa muSection 59 yebumbiro redu idzva rinotitaurira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine kodzero yekuratidzira. Saka kana taakumbosuspenda kana taakuti vanhu vangambomira kuratidzira kwemasvondo maviri, zvinoreva kuti tatombosuspenda constitution. Zvoreva kuti effectively tatomboisa ka state of emergency muHarare, ndo zvazvinototaura. Saka tinoona sekuti izvi zvinhu zvisiri pamutemo, uyezve even mareasons akanga ari kupiwa nemapurisa pastatutory instrument iyoyo yakaiswa, hationi sekuti mareasons ari valid ekuti tinofanira kunga tichisuspenda constitution. Saka tinoona sekunge zvinhu zvakaipa chaizvo, zvinhu zvinotyora kodzero dzevanhu, uyezve zvinhu zvinoita go against bumbiro redu.
Tombotarisa kushungurudzwa kuri kuita vanhukadzi, tinotarisa